Vachitaura nevatorere nhau nezuro mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba.
Hatikwanisi kunge kuongorora umwe neumwe uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara achina akadii akakwana munyika.
Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi.
Hongutitaura tinawo zvokutesisa maantigen tests anogona kunge achiitwa kwatiukatarisa unogona kuwana marizauts ako mushure memaawa maviri. Zvinoimagine wakangomirira marizauts iwaya kuti abude kusipai nevanhu vanenge varipo vakawanda hazvizonyatsobuda zvakanaka.
Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere checovid-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu, nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
Hurumende ngaitange yatesta vanhu COVID-19 vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19, hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vatesta kuti vatestiwe isu kuzoti titi munhu wese anobayiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubayiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane utano hwakasimba here kana kuti kwete.
Kurudziro yedu ndeyekuti izvo munhu wese anobayiwa nhomba ngaameke shuwa kuti iye ane utano hwakanaka panguva iyoyo. Haana fivha, haasi kunzwa musoro, muviri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa and so forth. Haana masymptoms eCOVID-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms ngaabayiwa hake nhomba. Handioni chakaipa, hapana humbowo kuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubayiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland West iro rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva rane zuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36044, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.